bit of sports.
Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro, chikumi 7, 2021. Makatirira kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yoramba imwe nhomba yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 yeJohnson and Johnson ichiti hapana matura anotonhorera ekuichengetera. Nengo yeMDC Alliance vatungamirai madzokere avo vachangobva mukusunungurwa kubva kujeri rechikurubhi sezvo vakaonekwa vasina mhosva panyaya yekunzi vakaponda mupurisa. Vanoti vakawana mudzimai wavo asipo pamba zvese nevana. Vanhu vakawanda munyika vochema Prophet TB Joshua vakashaya kuNigeria nemusi wemugovera. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 kumashonaland West neZuro, zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave chiuru chimwe chete nemazana matanhatu nevatanhatu kana kuti 1606. Vanhu makumi maviri nemumwe vakabatwawo nechirwere ichi, zvasiya vabatwa nacho vave zviuru makumi matatu nemapfumbamwe zvine zana nemakumi masere nevapfumbamwe kana kuti 39,189. Vanhu makumi matatu vakapora kubva kuchirwere ichi, zvasiya vapora vave zviuru makumi matatu nematanhatu zvine mazana manomwe nemakumi maviri nevasere kana kuti 36,728. Vanhu vachiri kurwara mazana masere nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 855. Zvichakadaro, hurumende yaramba kutambira imwe nhomba yekudzivirira COVID-19 yeJohnson and Johnson, iyo yaida kupiwa nedzimwe nyika dzekunze kuburikidza nemubatanidzwa weAfrican Union, ichiti haina matura anotonhorera ekuchengetera mushonga uyu sezvinokurudzirwa nenyanzvi. Izvi zvinoteverawo mashoko kubva kuWorld Health Organization ekuti Zimbabwe neChad dzakarambawo kushandisa nhomba yeAstraZeneca. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mutsamba iri mumaoko eStudio 7, munyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Guvamatanga vakazivisa mukuru webhanga reAfrex Bank iro riri kutengera nyika dzemudunhu reAfrica vaHumphrey Nugo kuti nyika haina nzvimbo inotonhorera zvinodikanwa yekuchengetedzera nhomba idzi kana dzikauya. VaGuvamatanga vaenderera mberi vachiti pamusoro pazvo nyika haina kugadzirira kurapa zvirwere zvinogona kubata vanenge vabayiwa nhomba iyi kana kuti maside effects. Studio 7 yaedza kutaura navaGuvamatanga nezvenyaya iyi, asi vanzi vanga vari mumusangano. Tatumira mibvunzo kuna chipanga mazano chavo vaCosmas Mbambe pamwe nemukuru munyaya dzekurwisa chirwere cheCOVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomva, asi vanga vasatiwo vapindura pataenda pamhepo. Ongororo yakaitwa panhomba yeJohnson and Johnson nenyika dziri kuishandisa inoratidza kuti inokonzera kugwamba kweropa mune vamwe vanhu. Mumiriri wechinhoi muparamende uye vari chiremba Dr. Peter Matarutse vanoti rudzi rwenhomba idzi dzinoda kuchengetedzwa panzvimbo inotonhora zvakanyanya, idzo dzisingawanike munzvimbo dzakawanda munyika sezvo magetsi asingawanike nguva dzose.
Zveshuwa vane fasiliti yokutambira, asi kuzoti azo kuzobva ipapo andosvika kunzvimbo dziri kure. Hakuna facility dziriko zvinovachengeta pamalevel ematembesha anodiwa mavaccines vaya mazhinji vana Johnson Johnson echi asinganyanyi kuda kufurizwa tinokwanisa iwavana Sinovac Sinopharm atakapiwa tinokwanisa kuvadistributa because hadi tembesha dzepasi pasi.
Kuramba nhomba kwehurumende kunouya apo vanhu vakawanda vari kuti vari kutadza kubayiwa nhomba zvichinzi iri kushayikwa. Hurumende inoti nhomba dziripo asi dzinongoda kubviswa kunzvimbo kwadzakawanda dzichiendeswa kusina. Kusvika pari zvino hurumende yakawana nhomba dzeSinovac neSinopharm dzinosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe ane makumi matatu nemashanu kana kuti 1,735,000 kubva kunyika yeChina, India neRussia. Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa masvondo maviri apera kuti nyika iri kutarisira dzimwe nhomba zviuru mazana mashanu kana kuti 500,000 kubva kuChina mwedzi uno. Vanhu vabayiwa nhomba yeCovid-19 yekutanga vave zviuru mazana matanhatu nemakumi masere nezvinomwe zvine mazana matatu nemakumi maviri nemumwe chete kana kuti 687,321. Vabayiwa nhomba yepiri vave zviuru mazana matatu nemakumi masere zvine mazana manomwe ane makumi masere nezvitanhatu kana kuti 380,786. Izvi zvinoreva kuti nhomba dzashandiswa munyika yose dzasvika pamiriyoni imwe chete nezviuru makumi maviri nemakumi manomwe nesere kana kuti 1,020,078. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba vanhu vanosvika mamiriyoni gumi kana kuti 10,000,000 kana vanhu zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana kuti 60% zvevanhu vari munyika senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19. WHO inoti Africa inoda nhomba mamiriyoni makumi maviri yeAstraZeneca mumavhiki matanhatu anotevera uye kuti vanhu gumi kubva muzana kuti vabayiwe. Panodiwa imwe nhomba mamiriyoni mazana maviri kana kuti 200,000,000 kusvika muna Gunyana. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Imwe nengo yeMDC Alliance ichangobva mukuchenurwa nedare repamusoro-soro reSupreme Court pamhosva yekuponda mupurisa kuGlenview muna 2011. Vatungamirai madzokere vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti pavakadzoka kumba vakawana mudzimai nevana vavo vaenda, zvinova zvinhu zviri kuvashungurudza zvikuru.
My joy was short-lived. Ndasvika kumba nekuti ndakasvikawo mudzimai kusisina. Ndobva munoona kuti ndoma consecutive manje. Yeah, no food teaching. Are 8 months. Asi mudzimai wangu anga akamira-mira. Akamira nini kwenguva yakareba. And taidanana taida kutombouchata tiri mujeri. Muchato wacho kwazokanzerewa. Handichani kublema zvangu. Nenyaya yekuti semunhu anga achiri uchidiki. Pamwe akanozwa hupa akati munhu anenge achida kufarawo mumiri izvi. But ndakangosvika kumba iye asisiko. Nepropati yese yakatakurwa. Zvekuti zvinoizvi handinato kutandira tofunga muri nyatsoona kuti handiri dhawo. Handizato kutangira ende vana vangu vasandakwanisa kuvakisisa kuti ndichivaonawo. Zvinhu zvakanda katarisira kuti ndichasvika kumba ndichifara. Sinzionei ukama kuti taitya kukudza uri mujeri kuti pamwe wekudini waisa vafiitika zvakanaka. Pari zvinhu zvakatoitika manje muna November zvazvitorine 8 months. So ndo mamira zvakaita kuti ndakaenda kujeri ndiri emerit man ndobuda mujeri ndaapacho.
Ayo mashoko ava madzokere kuvatori venhau. Vamadzokere vanga vachipika mujeri reChikurubhi neimwe nhengo yebato ravo vaLast Mainge Hama. Gweta ravo amai Beatrice Mutetwa ava vaishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudzawo vatori venhau kuti painge paine umbowo hwekuti vaMainge Hama vainge vatori mukereke pakafa mupurisa uyu asi vakangosungwa zvakadaro. Amai Mutetwa vati mapurisa aingokumba vatsigiri vose veMDC asi vasingaferefete nyaya yacho. Vati zviri kuitika kumatare zvinoratidza kuti kwanyanya kuitwa zvematongerwo enyika nevamwe vatongi. Studio 7 yakatumira mubvunzo kugurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi uye gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe asi vose vange vasati vapindura mubvunzo yedu. Asi tabatawo rimwe gweta ravamainge hama navamadzokere vachauswa ramba tikatanga nekuvabvunza kuti vaviri ava vane urongwa here hwekuendesa kumatare vanhu vakavapomera mhosva yavasina kupara.
Vaviri ava ndokunga totenderana kuti vakatadzirwa zvikuru, and nokuda kwokutadzirwa kwavo vane kodzero yekutora matanho kuti vakwanise kuwana rubatsiro nekugadziriswa kwekurwadziwa kwavo. Saka asi zvazvinoita ndezvekuti pane twakawanda tunodonongodzwa nokutariswa tichitarisa pazvose zvakaitika zvakabva papi kuzosvika pazvasvika apa. Vakanyatsokanganisa chaivo ndevapi.
Zvii zvamunozenge moita kana mapedza kudorongodza sezvamuri kutaura?
Zvapenengurwa zvose izvozvo kwakuchizodecida kuti tichienda mberi taakuita sei. Vaakuendeswa kumatare ndevapi, vanosara ndevapi, zvese izvozvinhu zvichiri kuongororwa. Asi chandogona kungokutaurira ndechekuti vakomana ava nyaya yavo haisi yekunyanyorwisa vaiita zvinhu izvi. Nyaya yavo huru ndeyekuti chakavakanganisira haizi nyaya yemaindividuals kuti nhengi nanhengi, inyaya yesystem.
Sei muchidaro?
Sistemu ndo inenge ichipesvedzera kuti zvinhu zvakadai zviitike. Saka vanoda kunyatsotarisa pamwongo pesistemu, pakonzeresa kuti tizosvika patasvika apa. Ndo panoda kugadziriswa. Saka kana vari kuenda kukoti, vari kutarisa kuti panoda kuti panyatsorohwa nesando ndepapi kuti zvigadzirisike, kwete kuti zvinakire ivo chete asi zvinakire neramangwana, zvinakirewo vazhinji vari muZimbabwe.
Sei izvozvo zvakakosha?
Nokuti izvi zvinogona kuitika kune upi neupi zvake, kwandiri, kwauri, hama neshamwari, nyangwe vari kumbobhenefita izvozvi kubva kusystem yacho zvinogona kuzoitika kwavari. Saka nyaya ndeyekugadzirisa kuti zvionekwe kunzi kuitira mangwana, kuti zvikazowirawo mumwe haapindane nezvapindana nevakomana. Saka ndo chikuru chiri kutariswa iko zvino. Saka hapasati panyatso svikwa pakumekwa decision yekuti taakuchiita sei. Vachiri kumbozorora, vachiri kumboona mhuri dzavo, vachiri kumbofunga nekutaura nemagweta nekuongorora kuti voita sei.
Gweta vachauswa ramba vanoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vari paRunare muHarare. Munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vazivisa padandemutande ravo reTwitter kuti chirongwa chekupwanya midziyo yevanhu vanonzi vari kutengesera zvinhu panzvimbo dzisina kukodzera pedyo nemigwagwa chatanga nhasi. VaMangwana vati kwapwanywa ndekwaseke, zengeza 3 ne5 uye pambudzi roundabout. Hurumende yanga yapa vanhu mazuva mana ekubvisa zvinhu zvavo panzvimbo idzi. Danho iri rashorwa nemunyori mukuru wesangano rinomiririra vanorarama nekutengesa zvinhu mugwagwa reZimbabwe Chamber of Informal Economy Association vaWisborne Malaya.
Kutaura chokwadi, kunzwa mashoko akadaro achibuda vanotungamira maloco authority veCity of Harare nechitungwiza Town Council, sekuona kwangu kwandiri seorganization kwatiri chinyadzi kuti tikuramba chidzokeredza kuzvinhu zvatiri kufungidzira kuti takapedza nezvazvo kare. Tikuona kunge zifi pane vamwe vanhu vari kuitora chidanho ichi vasinganzwisisi kuti nyika yedu yakamira sei. Nyika yedu kurarama nevanhu vanoita mabasa emaoko. COVID yakauya ikaputsira vanhu upenyu hwokurarama. Vanhu vari kushingaira kuti vararame. Kune zvinhu zvakakosha zvokufana kuti City Council yeHarare veCity of Chitungwiza vakwanise kugadzirisa pane kumhanyisa kutandanisa vanhu vari kutorarama kuti upenyu hwahupfuure mberi. Vanhu ava vari kutengesa ava panofanira kuonekwa zvakawanda zviri kuitika.
Ndezvipi izvi?
One, vari kutoshanda. Two, vari kutoita kuti mhuri dzavo dzive vanhu dziwane chekudya. Three, vari kutoita kuti vana vaende kuzvikoro. Four, vari kutoita kuti vakwanise kubhadhara magetsi, mitero yemvura. Zvinoita kuti kanzuru dzacho dzirambe dzichirarama.
Zviri kuitwa zvinorevei kwamuri tichitarisa mitemo iri kushandiswa, nekuti zviri kunzika vari kutengesa vari kuchikora mutemo wemugwagwa weRoad Act.
Zviri kutoti uratidza kuti vari kuramba vachitsigira kurarama nemitemo yeupambe pfumi yaivapo tisati tava neindependence, yairambidza vanhu vatema kushanda. Ndo mitemo yavari kuramba vachishandisa Isi tiri nyike ya kasungunuka. Asi tishatua shidano. Chekuyeza kuenda kuno kurukura nevana hawa. Tuone sane navo kuti zawari kuitezu. Andi onzira inotumbira Zimbabwe ya tinoda.
Munyori mkuru we Zimbabwe Chamber of Informal Economy Association wa Wisbon Malaya vari parunare kuchitungwiza. Veru zhinji munyika vanoti vasuiswa zvikuru nekushaya kwemutungamiri wesvondo yesynagogue Church of All Nations, Prophet T.B. Joshua, avo vakashaya nemugovera kuNigeria. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Svondo yesynagogue Church of All Nations kana kuti SCOAN yakazivisa nezuro nezvekushaya kwemutungamiri wesvondo ii Prophet Tomitope Balogun Joshua, avo vanga vachizivikanwa nekunzi Prophet T.B. Joshua. Veruzhinji muHarare vakaita samai Helen Muganiwa vanogara musha weHatfield vanoti vakamboenda kuNigeria kuchechi yeSCOAN vachirwara vakanobatsirwa naProphet T.B. Joshua. Amai Muganiwa vati varwadziwa zvikuru nekufa kwaProphet T.B. Joshua vachiti kufa murayiro waMwari.
Upenyu hwemunhu hunoiswa naMwari, saka munhu anofa kana nguva yake yakwana. Saka ndinongoti ndondo zvakaitika kwaari.
Gari wokuchitungwiza muzvare Nelia Zvandasara vanotiwo Prophet T.B. Joshua munhu anga achishumira Mwari ari pachokwadi, vachiti mazuva ano kwazara maprofita enhema. Amai Zvandasara vati Prophet T.B. Joshua vaiva muprofita aipatsanangudzo dzezvinhu zvinoitika.
Hamu yedu haina kugadzikana. Takatarisana nemaprofita enhema mamwe ariko mazuva ano ka Prophet T.B. Joshua nemaprofita vamwe aitera mumashure mavo havanga vari vechokwadi.
Mutungamiri wesvondo yete Hilan Christian Network Bishop Sam Malunga vati varwadziwa nekufa kwaProphet T.B. Joshua, avo vavati vakararama upenyu hwavo hwese vachishandira Mwari pamwe nekubatsira vanotambura.
Munhu akapuwa mukana wakanaka naMwari kutsika nyika yeZimbabwe. Saizvozvo tinochema pamwe chete nevana veSCOAN vatendi vesangano ravo tarasikirwa zvikuru nababa wezvitendero waiva nohunhu hwokuzvininipisa, waiva nohunhu womwoyo murefu tsitsi namabasa okubatsira vanhu.
Bishop Anselmo Magaya vesvondo yeDivine Destiny vaudzawo Studio 7 kuti pane zvakawanda zvingadzidzwa neveruzhinji mukufa kwaProphet T.B. Joshua.
Chinhu chikurukuru chatinodzidza parufu urwo, chimwe chezvinhu T.B. Joshua aizikanwa nacho yanga iri nyaya yecharity.
Bishop Magaya vati yavengoyo kuti mumwe nomwe azvigadzirire denga dzvene rake, vakakurudzira vamwe vatungamiri vedzisvondo kuti vatungamidze Jesu Kristu mabatiro avanoita basa sezvaiitwa naProphet T.B. Joshua.
Tinofana kuisa kuvimba kwedu maningi-ningi muna Jesu Kristu kupfuura dzimweni dzenguva kuvimba kwatinogona kuita nevanhu kana iwo maprofita vanonzi maprofita vakuru ava. Paanobva pakati pedu munhu akaita saiyeye hazvishamisi dzimweni dzenguva kuti ushumiri hwake hunogona kuzosafamba mafambira ahwaita nokuda kwokuti zvinhu zvakawanda zvazvakazendama paari.
Zvichakadai, mufundisi wesvondo yeProphetic Healing and Deliverance Ministries Prophet Walter Magaya, avo vanoti vanga vachiona Prophet T.B. Joshua sababa vavo, vaudza bepanhau reHerald kuti varasikirwa zvikuru nekufa kwaProphet T.B. Joshua, vachiti vaiwanzotaura mambakwedza nguva nenguva vachipangwa mazano naProphet T.B. Joshua. Vamwe vatiwo varwadziwa nerufu urwu ndiProphet Hubert Angel, vanotiwo vaimboshanda nemufi Prophet T.B. Joshua vanga vachiteverwa nevanhu vakawanda pasi rose, avo vaitevera mharidzo dzavo pachivhitivhiti cheEmmanuel TV. Mhuri yemushakabvu yati ichazivisa urongwa hwokuradzikwa kwavo munguva pfupi iri kutevera. Prophet T.B. Joshua vasiya mudzimai Evelyn nevana vatatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America nasi irutarisirwa kutaura matano aichatora mukurwisa kupinda kwevanhu munyika iyi zvisiri pamutemo uye kupinzwawo kwezvinodhaka. Mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris vari kusangana nemutungamiri wenyika yeGuatemala vaAlejandro Giammattei, uye amai Harris vari kutarisirwawo kuita hurukuro nemutungamiri weMexico vaAndreas Manuel Lopez Obrador mangwana. Nyika mbiri idzi ndidzo dzine vanhu vakawandisa vanopotera muAmerica. Mapato anopikisa muSomaliland, iyo yakazvipatsanura kubva kuSomalia, anoti aumba mubatanidzwa wavapa simba rekuti vave neuwandu hwakawanda mudare reparamende mushure mesarudzo dzichangopera. Somaliland yakazvipatsanura kubva kuSomalia makore makumi matatu adarika, asi haisati yave kucherechedzwa senyika yakazvimiririra nenyika dzepasi rino. Chirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano, vamwe vagari vemuHarare vari kukumbira hurumende kuti iwedzere nguva yechirongwa chekuti vanhu vabayiwe nhomba yekudzivirira chirwere chetyphoid, sezvo chirongwa ichi chisina kushambadzirwa zvakakwana muguta reHarare, iro rine dambudziko guru rechirwere ichi. Utachiona wetyphoid unopa kuti munhu anzwe kupisa muviri, kuita manyoka uye kurutsa. Chirwere ichi chinokwanisa kutapuriranwa mumvura kana chikafu kana munhu asina kugeza maoko nemvura yakachena. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mai Juliana Msengi vaudza Studio 7 kuti vakamborwara netyphoid katatu kubva zvavakatamira kuHarare vachibva kuMashonaland Central.
Ini ndakarwara typhoid 3 times 8 years dzandagara muHarare. I didn't know kuti mvura yemuHarare ainwiwe patep. Mwana wangu akarwara typhoid akaita gore rese asingaende kuchikoro. Chirongwa ichi chaunzwa nehurumende, ndinochikurudzira.
Vamwe vabereki vari kunzi vari kuramba kubayisa vana nhomba nekushaya ruzivo. Sachigaro Women's Coalition Harare chapter amai Charity Mandishona vakurudzira vabereki kuti vabayise vana nhomba.
Ngende tinobayisa vana vedu vaccine ngasisatererai masocial media nekuti kudharapo vana vaifa zvokufa nemeasles. Pasi pakatanga kubayiwa vana vaccine yemeasles, hatina kuzombonzwa vana vakafa futi nemeasles.
Nyanzvi munyaya dzeutano inoshanda mukanzuro yeHarare Dr. Michael Vere vati chirongwa chekubaya nhomba ichi chinosanganisirawo kubayiwa majekiseni kugomarara nezvimwe, uye vanoti chirongwa ichi chakatanga musi wa4 Chivabvu chikapera musi wa4 Chikumi.
Rongwa ichi chakatanga musi wa24 May. Pane mateams ari kufamba muzvikoro nedzimwe dzakasiyana siyana chibaya vanhu mainjection vayo. Zvakakosha kuti tiendese vana vedu kunoitwa program iyi nenyaya yekuti tinoona chirwere chegomarara remwomo yechibereko ndo number 1 cancer muwakadzi vanenge vatikurei. Saka tikaendesa vana vedu tine tichivadzivirira kuti mangwana vasazoite same problem.
Vatiwo vana vari kubayiwa majekiseni akaita sei?
Polio, vana vese vari kubayiwa. And vitamin A inobatsira kusimudzira utano hwevana, immune system yavo. Kana vana vakazorwara zvirwere zvakaitangana measles, vanenge vakaprotektikawo zvakare.
Dr. Verevati vari kufara nekutambirwa kuri kuitwa nhomba yeHPV yekudzivirira gomarara repamuromo wepachibereko. Mukuru mubazi rezvirwere zvekutapuriranwa paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Hilda Matarira vatiwo kuwandisa kwaita vanhu muHarare uye kushayikwa kwemvura yakachena ndiko kwave kupa kuti vanhu varware netyphoid.
Imba imwe inogara vanhu vaisingafanirwi kugara navo. Vanhu ndokutanga kurima. Vachirima mumatauni vakapedza atinoti mawetlands. Anobata mvura, mvura iyayo zoriliswa muwota tebho nguva yokupisa. Mvura zvino yatova problem yokuti kuichenesa hazvichakwanisiki.
Kubva muna 2010 chirwere chetyphoid chakatanga kupararira zvakanyanya muZimbabwe, uye muna 2018 bazi rezveutano rinoti vanhu zviuru zvina kana kuti 4,000 kusanganisira vana vakabatwa nechirwere
uye vanodarika zvikamu
makumi manomwe nezvitatu kubva muzana kana kuti 73% vari muHarare. Rimwe dambudziko range rave rekuti chirwere ichi chainge chisisadavire mimwe imwe mishonga. Asi iko zvino vana ava vari kubaiwa nhomba inonzi inoshanda zvakanaka kudzivirira kupararira kwechirwere ichi chinonzi typhoid conjugate vaccine kana kuti TCV. Nhomba yeTCV iyi yakatanga kubaiwa munyika muna 2019. Paine chinangwa chekubaya nhomba vana mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana maviri kana kuti 6,2 million vana vari kubaiwa vari pakati pemwedzi mipfumba mwene makore gumi nemashanu. Asi chirongwa change chambomiswa sezvo hurumende yange yorwisa nechirwere cheCOVID-19. Hurumende iri kushanda nesangano repath kuti vanhu vawane nhomba iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzemitambo, PSL yazivisa mashoko kuvatori venhau kuti svondo rino kune mitambo mitatu chete yechibuku Super Cup mugroup 1 sezvo muine zvikwata zvakawandisa kudarika mamwe magungano. Mitambo iriko inoti ZPC Kariba neCapes United, Dynamos neHarare City uye Herentals neYada. Asi pamitambo yakatambwa mukupera kwesvondo, chikwata chengezi Platinum chiri kuramba chichishura mare uye chave pedyo nekupinda makota finari emukombe uyu. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chekwata chemadamburo chave nemapoints mapfumbamwe kubva mumitambo mitatu izvo zvavapinza pamusuo wemakota finari emukombe mukuru uyu. Chikwata charodho zvakama ichi chave kungoda point imwe chete kubva mumitambo yacho mitatu yasara kuti chiwane tikiti remakota finari kubva mugungano regroup 4. Ngezi yakunda mumitambo yayo yese mitatu yayatamba uyezve yasiya FC Platinum nemapoints matatu. Asi mushure mekutora mukombe weleague gore rapera, murairidzi weFC Platinum Nomen Mapeza anofunga kuti vanotora mukombe weSuper Cup uyu.
Pakurima chako pane rimwe gore kuti vanhu vanokohwa, rimwe gore havakohwi. Saka ndinodaro kuti gore ndirangwa zvakanaka, kune tarisa kuona gore rakanaka.
Wawa netriangle idzo dziri mugungano rimwe chetero dzose dzine point rimwe chete. Zvimwe zvikwata zvagara zviine mbiri zviri kutamba zvinodakadza makundano aya. Highlanders neChicken Inn dzadongorerawo makota finari umu mushure mekukunda mumitambo yadarika. Highlanders yakarova Blower City 1-0. Chicken Inn ndokudambura Blower Chiefs 2-0. Zvikwata izvi ndokupinda mapoints manomwe. Blower Chiefs neBlower City dzese dzine point imwe chete mugungano regroup 2 iri. Asi Capes United neDynamos dzakaita mangange 1-1 ndokupa Harare City mukana wekudimbura utungamiri hwadzo mugungano ravo. Harare City iyo yakarova Herentals 2-1 yave nemapoints matanhatu yakaenzana neCapes United asi pasi peDynamos iyo ine mapoints masere. Mubati wehomwe weDynamos vaWebster Marechera vanoti vakatora mukombe uyu mari yakawanda yacho ichatambidzwa vatambi kuti vagovane.
Kana vahwina imari yevakomana, imari yekuti iwo pachezvavo kana vahwina muwana pekutangira.
Mukuru wekumahofisi echikwata chimwe chetecho vaJonathan Mashingaidze vanoti imwe yemari yacho ichapa chikwata chavo pekutangira panotanga mitambo yeleague. Asi ichi chishuwiro chavo veDimbare panguva iyo Cranbourne Bullets iri kudawo mukombe uyu. Chikwata chinorairidzwa naNesbet Saruchera ichi chave pamusoro pegungano regroup 3 nepoint imwe chete pamusoro peBlack Rhinos neTenax idzo dzine mapoints mana. Cranbourne ine mapoints mashanu mushure mekuita mangange Toto neTenax nezuro. Black Rhinos yakarohwa 2-1 neManika Diamonds nemugovera. Mitambo yesvondo rino ichabuditsa pachena zvimwe zvezvikwata zvichapinda mumakota finari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa nyaya yekupararira kwechirwere cheCOVID-19 uye kubaiwa kwenhomba yekudzivirira kupararira kwacho. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 kumashonaland West neZuro. Zimbabwe yoramba imwe nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 yeJohnson and Johnson ichiti hapana matura anotonhorera ekuichengetera. Nhengo yeMDC Alliance vatungamirai madzokere vachangobva mukusunungurwa kubva kujeri rechikurubhi sezvo vakaonekwa vasina mhosva panyaya yekunzi vakaponda mupurisa. Vanoti vakawana mudzimai wavo nevana vasipo pamba, zvinova zviri kuvashungurudza zvikuru. Vanhu vakawanda munyika vochema Prophet TB Joshua vakashaya kuNigeria nemusi wemugovera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Wanamukela ngenjabulo ku Studio 7. Ngomvulo mhlaka 7 ngoNhlangula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
lokho sekwedlule into sibili ethabisa abantu, kodwa ke yizifundo bani esizitholayo ngale inkemenkeme nje ukuthi umuntu uyafika 8 years sokuthiwa akalacala yiSupreme Court.
Omunye weziphathamandla zebandla le-MDC Alliance ezisanda ukukhululwa entolongweni uthi ufice unkosikazi wakhe esetshiye umuzi wabo wathatha labantwana lempahla.
Kuqakathekile ukuthi ikhomishini ilandele intando kaZulu. Ngibona ngani mina abantu benza kahle ukuthi batsho ukuthi ikhomishini leyi kumele icubungisise indaba kambhuqazi wegugurawundi.
Iningi lithi lamukela ngenjabulo ukubunjwa kwekhomishini ebona ngokuhlaziya indaba iziphathelane lokwephulwa kwelungelo loluntu ngamasosha lamapholisa. Uhulumende uvule ngokusemthethweni isibhedlela seSt Anne eHarare namuhla ngesikhathi ilizwe lilwisana lomkhuhlane weCOVID-19. Alokhu etheleka amazwi enduduzo kulandela ukubhubha kukaTB Joshua weNigeria owaziwa njengomprofethi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ukacha lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ongumphathintambo obona ngezempila kahle namhla uvule ngokusemthethweni isibhedlela seSt Anne's Hospital eHarare esasivaliwe lapho achayele ihlombe ibandla leRoma ngokuphathisa kwezempila kahle. Abantu abangamachumi ayisikhombisa 27 kanye labantwana babikwa betholakale belegcikwane leCOVID-19 endaweni yokulondoloza abantwana eMary Ward Children's Home eKwekwe. Ugatsha lolu luthi izolo kuphela kulabantu abangamachumi amabili lanye 21 abatholakale belegcikwane le-coronavirus, abane kungabavela kwele-South Africa, oyedwa eZambia. Lokhu kukhuphule inani lasebehlaselwe yileli gcikwane selokhu laqhamukayo laya kunkulungwane ezingamachumi phose amane 39,189 labulala abedlula inkulungwane lamakhulu ayisithupha 1,606. Asebehlatshwe umjovo wokwenqabela leli gcikwane sebefika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 687,321. Lokhu kwenzakala uhulumende ebikwa isithi kakazimiseli ukwamukela umjovo wevaccine yeJohnson and Johnson. Weziphathamandla zebandla le-MDC Alliance ezisanda ukukhululwa entolongweni umnumzana Thungamirai Matsokere uthi ufice kutshaya umoya emzini wakhe unkosikazi wakhe esetshiye umuzi wathatha abantwana lempahla. Lokhu kuphume emhlanganweni obuqoqwe eHarare namuhla ngamagqwetha amela umnumzana Mazokere. Lomunye wakhe umnumzana Last Mayengahama abahlala iminyaka eziyisishiyagalombili entolongweni kodwa bakhululwa ngoba betholakale bengalacala. Ababili laba bathi balakho ukumangalela uhulumende emthethwandaba. Asizweni umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, ukuthi ibandla leli limi ngaphi ngalolu daba.
Lokho sekwedlule into sibili ethabisa abantu, kodwa ke yizifundo bani esizitholayo ngale inkemenkeme nje ukuthi umuntu uyaphika 8 years sokuthiwa akalacala yi-Supreme Court. Yisifundo bani esisitholayo ukuthi i-appeal yenziwa ihlala iminyaka 12 months ibhalwe kodwa ibehluleki ukuthi baphangise ukutshela uZulu la lezibotshwa ilokhu ivundekile njengomhlalo njengomkhemeswana. Sifundani ngama lower courts? Isithethi nabe MDC Alliance sike sicubungule sitshela abantu ukuthi kanti kutshoni lokho. Yesiyathaba siyajabula senza amadili. Lokhu kukhombisa mhlophe ukuthi i-legal system amakhothethu kasasebe kasazimelanga asikasela independence sethungamelwa ngama-politicians. I-constitution yeZimbabwe ithi ama-courts are independent, akufanelanga ukuthi alandele bani lobani, bafanele balandele i-constitution bakhangele icala njengecala. Izigwebo esinjalo kambe sasinga abantu bangaze baphiwe 20 years umuntu echawe ilitshe elilodwa. Ilitshe lalingajikwa ngabantu abathathu khonapho khonapho bonke yini esingathi ngesikhiwa simultaneously bejika ilitshe.
Umnumzana Mafa usichasisela ingqubela phambili ngalolu daba.
Sizabe sihamba sikhankasa la majahala amabili uThungamirayelo Last kumaprovinsi wonke bebatshela impilo abayihlale emajeli betshengisa abantu ukuthi eZimbabwe akukhululekanga amajeli angikhona athunjiwe. Sithatha futhi ithuba khonapho sikhuthaza abantu ukuthi bahambe bayirejista ukuba ngama-voters. Senza i-civic education kuzaba le program ezaholwa yi-national executive lama-province wonke lama-branch wonke ezabe i-celebrator ukukhululwa kwamaqhawe wethu. Kodwa sifundisa abantu kakhulukazi ukurejista ngoba yisiqokoqela. Siyakwazi kuzaba le rigging kodwa singabachaya nge-100-1 i-rigging yangikhona ayisozibe khona. Sifuna ukuthi abantu lonyaka batshengise mhlophe njengoba lizwile ukuthi uPresident Chamisa wayewine nge-66% u-2018. Yila noma sithanyela emadrobheni bayasidisturba bayasihlukumeza ukwesaba umdumo ozaba khona mdlana sesinqobile. Singabanqobi siyanqoba yithi abe-MC. Bekhulunywa himu owena uFelix Magalela Mafa Sibanda ijazi elindizayo.
Iningi lithi lamukela ngenjabulo ukubunjwa kwekhomishini ebona ngokuhlaziya indaba eziphathelane lokwephula kwelungelo loluntu ngamasosha lamapholisa. Lisithi kumele ihlaziye indaba zokuhlukuluzwa kwabantu ngesikhathi seGugurawundi. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu uphuma emhlanganweni wokwamukela imibono kaZulu ngabe dayela ephalamende ngomthetho lo. Umhlangano lo usuqhutshwe ezigabeni zonke zelizwe njalo namhla ikomiti yephalamende ebona ngezomvikela ibe iseHarare lapho abaningi abatshengise ukukhathazeka ngodaba lweGugurawundi. Omunye okhuluma emhlanganweni lo ngumnumzana Yanga Mathethe othe kumele ikomiti le ikhangele izehlakalo zokuhlunyezwa kwabantu kusukela ngesikhathi seGugurawundi.
Ngibona engani ukuthi ikhomishi le ikhangele indaba zeminyaka esanda kwedlula ikuzama ukuvala amacala enzakalayo afana leGugurawundi, ukuthathwa komhlabathi ngodlakela, ukhetho olungakhululekanga lokunye. Ngibona engani kumele abantu balethe ukukhonona kwabo kusukela ngo-1980.
Lokhu kusekelwe ngomunye obesembuthwaneni lo, uMnumzana Liam Kanenga.
Daba lokuba umongameli ezame ukukhipha ezinye izinto ezixoxwayo ukhomishini kuphambanisa ukuba uZulu abakwazi lokhu okwenzakalayo. Kulungile ukuba uhulumende abone ukuba abantu benza umsebenzi wabo ngendlela ezinzileyo.
Okunye uZulu akhala ngakho yikuba abantu abake basebenza kwezomvikela bengaphatheki kukomishi le ngoba kungabangela ukuthi abantu besabe ukupha imibono ngokuhlunyezwa kwabo. Ingcitshi kwezombusazwe uMnumzana Mike Ndiweni uthi kumele udaba lwegugrawundi lulungiswe.
Kuqakathekile ukuthi ikhomishini ilandele intando kaZulu. Ngibona ngani mina abantu benza kahle ukuthi batsho ukuthi ikhomishini leyi kumele icubungisise indaba kambhuqazwe wegugrawundi ukuze le ndaba iphele.
Idaya lephalamende lizaqhubekalisizwa imibono kaZulu ngalo mthetho uze ulungisiswe. Abalelwa amalungelo oluntu bathi eleZimbabwe selilezehlakulo eziningi zodlakela lapho amabutho lamapholisa ephula khona amalungelo oluntu kodwa kungela ndlela zokuba engabotshiswa njani. Ezinye izihlakalo ezenzakalayo zigoqela udaba lwegugrawundi lapho amasosha abikwa abulala abasekela ibandla lezaphu njalo bekhuluma indima ezitholakala emhlubuleni yomathebeland ezigoqela isindebele. Kusukela ngo-2000 kuze kube namhla, amabandla aphikisayo athi ukhetho lwande ukuba lodlakela ukuhlukuluzwa lokubulawa kwabantu ngabebutho. Uhulumende kanye lebandla leZANU-PF bahlezi belandula ukuthi abantu bayahlukunyezwa elizweni. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Live Talk namhlanje sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu iJackson yokuzivikela ukuthelelwa umkhuhlane weCOVID-19. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika uNkosikazi Kamala Harris ufike elizweni leGuatemala ngesonto kuhambo olukhangelelwe ukuthi luhlaziye ezokuhamba kwabantu abasuka emazweni omabili njalo kuqedwe uhlupho lokuthwalwa kwezidakamiswa. WeleNigeria izakhamizi zingcwabe abantu ababulawa ngabantshontsha inkomo emzini eyisikhombisa esigabeni seKebbi okwachiya abantu abafika phose amachumi ayisitshiyagalolunye 88 befile. Kulokubangisana okuningi ngenotho yelizwe lezemvelo kulesi isigaba. Abazali abalabantwana abaphila lesimo se-cerebral palsy bakhala ngokuthi babhekana lobunzima osokubangela ukuthi kungabi lokuhlalisana kuhle kumdeni njalo kuchitheke lemtshato. Intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngocweleyo.
Isimo se-cerebral palsy yisimo esibangelwa ukuphazamiseka kobuchopho umntwana ezalwa. Ekukhuleni kwakhe uyabe sefuna ukunakekelwa ngendlela ehlukileyo lokondliwa kwabanye abantwana. Unkosikazi Tracy Mabhiza okhokhela inhlanganiso yabantwana abaphila nalesi simo uthi ngezikhathi eziningi sigcina sibangela ukungezwani emolini.
Abaningi obaba bayabalela kodwa sesekutholile akathesi ukuthi omama ikakhulu futhi sebebaleka udlulu ubaba.
ngiwunye ubunzima osobukhona phakathi kwezimuzi.
Uthi lokhu kuchiya umama osala ebhekana lobunzima obukhulu ngoba umntwana olalesi simo edinga usizo zikhathi zonke, ukunakekelwa emini lobusuku ngezinye izikhathi engayisiye yedwa emzini, kanti edinga ukudla okuthile okufana lochako iminse lokunjalo ngoba engenelisi ukuhlafuna amakhabishi lama-chunks asejwayelekile, njalo edinga imithi ethile okunzima ukuba abantu bakufinyelele ngenxa yobuyanga osobubhakile elizweni, kugcine kubangela ukuchitheka kwemitshato emizini ejiyeneyo. Uqhubeka ethi uhulumende ngaphansi kogatsha lwabakhubazekileyo ubikwa ephathisa, kodwa lolu sizo lubikwa lungenele.
Lakhathesi sibona ilizwe liyazama sibilisi ukuthiwa kulama-cash transfers abakhona, kodwa akwanelisi ukuthi bafinyelele ebantwini bonke. Inamba esilayo abazali bakhona sesike zabuza ukuthi asebeyitholile imali ngobani. Abalutshwane kakhulu.
Ngokwanda kwabantu abadinga ukuphathiswa ngendlela ezijeneyo, kugcina sokusinda inhlanganiso ezizimeleyo ezivame ukuphathisa abaswelayo lababhekane lobunzima empilweni zabo. Igqwetha elilo lamalungelo abakhubazekileyo umnumzana Abraham Mathetha uthi isikhathi sesiside lolu daba ludinga ukulungisiswa, ngakho ke sokudingakala ukuthi kudingwe amacebo lendlela ezingcono zokuphathisa ngoba uhulumende ehlala ekhala ngoduko lokusilela kwemali.
Yebo, iconstitution icho njalo ukuthi kumele kukhangelwe ama-resources, kodwa akutsho ke ukuthi lingakhangela ama-resources libe selinika amalutshwane kwabantu abakhubazekileyo. Njengomphakathi ngibona ngani i-society yethu ama-private players lawo kumele aphathise, ngoba lezi izikhathi esiphila kizo zinzima kakhulu ngenxa yomkhuhlane we-COVID owayenza ukuthi amathuba abe malutshwane.
Udokotela Norman Matara omela inhlanganiso yabodokotela abalwela amalungelo oluntu uthi balwela ukuba kwengezelelwe imali kwezempilakahle kulandelwa isivumelwano sasoabuja esikhuthaza ukwabelwa kwesilinganiso sokulutshumi lanhlanu ekhulwini 15% sebhajethi yelizwe ukuba singene emsebenzini wezempilakahle.
Sikuchaza uhulumende ukuthi eqhubekele phambili esengezelela imali ayifakayo kwezempila kahle.
Oqhubeke ethi kube lenguquko kwezinye inhlangothi lapha nalaphaya eze ngokuqhamuka kobhubhane lo-COVID-19, ngoba sebebona lezibhedlela zemaphandleni sezitholiswa ingatsha zama-high dependency units lama-intensive care units. Isimo se-cerebral palsy sihlasela ubuqhopho, siphazamise umuntu kundlela ami ngayo la kundlela ahambisa ngayo izitho zomzimba. Inhlolisiso eyayenzwa ngomnyaka 1996 yaveza ukuba abazali abanakekela abantwana abalelesi simo bagcina bekhathazekile engqondweni bedinga ongabasiza kulo mthwalo. Lesi simo sibikwa sihlasela phose abantwana ababili kunkulungwane ngayinye emaphandleni eZimbabwe, kanti befika kwabedlula abathathu 3.3 kunkulungwane ngayinye kubantwana bonke abazalwa bephila emadolobheni kuleli, kanti emhlabeni wonke jikelele leli nani lifika kwabane kunkulungwane ngayinye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku shortwave.
Abantwana labazukulu abalezihlobo ezafela emgodini yeWange Colliery ngoNhlangula ngomnyaka ka-1972 bakhalaza ukuthi inkampani le ibavulele amathuba okuthola imisebenzi etshiyeneyo efana leyabomanjinela bengabangisani kakhulu labanye abafisa ukusebenza kumbe ukufundela imisebenzi le eWange Colliery. UGibbs Dube sethulela lolu daba ngocweleyo.
Wabhubha abantu abangamakhulu amane lamajumi ayisikhombisa kuze kubhidlike umgodi eWange Colliery No. 2 mine mhla ziyisithupha kuNhlangula ngomnyaka ka-1972. Abantu badilikelwa umgodi lo bathiya imuli zabo zihlupheka, loba nje kubiwa ukuba inkampani le yabanika imadlana yokuthenga ukudla lokunye. abantwana labazukulu abalezihlobo ezafela emgodini lo bathi kumele iWangi Colliery ibavulele amaduba emisebenzi. Unkosikazi Anakleta Tatu ngomunye ofisa kwenziwe lokhu.
Sifisa ukuthi ngani bayasinika even ama scholarships. This is like ukuthi sicontinue sisize advance. Bangakwanisa ukuthi basinike ama scholarships. Ngabe umuntu maybe want to ngiyenza i-degree. They sponsor me. Kunabanye abangela umsebenzi, abanenye imisebenzi eWangi Colliery. Kumele basenzele khonokho ngoba abazange besenzele lutho. Sokumele basinike ithuba lokuqala. Recruit. Imsebenzi even kunabanye abahambe esikolo xa ukuthi bathatha kume ngo-apprentice nursing vale esikolo sabo e-Caulfield ngakuyukuthi umuntu ungutitsha ufuna ukufundisa wakhe e-Caulfield bamthatha.
Unkosikazi Tatu uthi sebeke bakhulumisana leziphathamandla zenkampani le ngodaba lolu.
Sake sakhulumisana labo sihambe kugathering leziyana esenziwa every 6 June, but asikaze sibone action engani ingcono. We have said it several times. So I would kuluma kaneni, but bakhanya ngani they are reluctant. Akabenzi lutho, especially ebantwaneni. They stick on saying ama widows, but abantwana babaphushela khatshana.
Unkosazana Audrey Zulu ngomunye njalo olukhulu waphelela emgodini lo.
At least ikampani ngabe yanceda ngokubanika something like life insurance. Ukuthi bethathe some of those abantwana abama-deceased labana at least bethole ama-benefits like ukuthi bengeniswe ekhampanini bethole imisebenzi ekhampanini automatically ukuthi labo bebe ngama-breadwinners.
Baningi abasekela lokhu. Omunye wabo unkosikazi Esther Mpala ulesihlobo esafela emgodini lo uthi inkampani yeWangi Colliery kumele icele kuhulumende ukuba usuku lokubhidlika kumgodi we-number 2 lube likhefu elizakhunjulwa abantu bonke kwele Zimbabwe.
Uhulumende kumele ayenze ilanga leli u-6 June abe yi-national holiday ukuze abantu baqakathekise ukugcinakala kuhle kwezisebenzi nxa semsebenzini.
Loba kunjalo, bayabonga abanye ngabakwenzelwa yinkampani yeWangi Colliery. U-Ephraim Zulu ngomunye wabo.
Ungasenani siyabonga ngomsebenzi omuhle oyenziwa yiWangi Colliery Company, ikakhulu sikhangelele i-department yabo ye-safety. Ukuthi khona bebona ukuthi khona ingozi ezinjalo azisoze zaphinda zenzakala njalo futhi eWangi.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lonkosikazi Beauty Mutomba ophethe uhlangothi lwezokwethulwa kwemibiko kukampani yeWangi Colliery ngoba ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Ngimele iStudio 7 iseMaryland ngoGibbs Dube.
Abanengi kwele Zimbabwe bathi abezokholo balahlekelwe ngokubhubha kuka-TB Joshua owe-Nigeria obesaziwa ngokuthi ngumprofethi ngoba wayengumuntu ongelabandlululo njalo esindisa impilo zabantu umhlaba wonke. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye bathi ukubhubha kuka-TB Joshua obelodumo emhlabeni jikelele kuyisimanga njalo kunzima ukuthi bakwamukele. Unkosikazi Monica Mutswanga, umphathi ntambo wezokwethulwa kwembiko, uthi bazwela amanye amazwe e-Africa ubuhlungu.
TB Joshua ubengaso sizalwane salapha eZimbabwe kodwa sizwa ubuhlungu ngoba ubengumuntu laye ozalwa khonapha e-Africa, ubengumuntu olothando encedisa abantu. Sizwa ubuhlungu ngokuhamba.
Umfundisi Anderson Sherin uthi ibandla lika-TB Joshua lilahlekelwe kakhulu kodwa izulu lijabulile.
Ukubhubha kuka-TB Joshua ibandla lilahlekelwe kakhulu, singabali e-Nigeria but ibandla umhlaba wonke. Sinanzelela ukuthi bengumuntu obefinyelela wonke umuntu yonke indawo, kodwa ke izulu ligeyinile.
Umnumzana Somandla Mathe, umfundisi we-Kingdom Transfer International, uthi ufunde okukhulu kumuyi u-TB Joshua okufana lokuzehlisa.
U-TB Joshua ube ngumuntu otshumayela ivangeli, ube ngumuntu ogcina izintandane, ogcina abafelwakazi amawido lama orphans kodwa into esifundo kithi kuyikuthi lanxa uNkulunkulu ekusebenzisa kangakanani okuseleyo ukuthi uzehlise uzithobe sithi lala kuhle TB Joshua izifundo sitshele zona sizasala sizilandela ezifana lozothando lozokupha ungakhethi umhlobo ungakhethi ukuthi lo muntu ngweliphi lizwe ubulothando lumangalisayo.
Unkosikazi Sukoluhle Sibanda obengumlandeli kaTB Joshua ebulenjini uthi udabuke kakhulu ngoba ubelokhe efisa ukuyamvakatshela abone ubukhulu lezimanga zakhe athi zivela kuNkulunkulu.
Ngilokudana kakhulu ngokufa kukaTB Joshua ngoba selokhe ngaqala ukuthi ngibukele ukwenza kwakhe kuTV bengilokhe ngifisa ukuthi ngiyefika eNigeria ngiyebona izibamanga. Ibandla lakhe kukhanya kulibandla elilothando kakhulu njalo ligcwala ukugcwala kalo kutsho ukuthi abakuthola khonapha njalo lothando lwabo lwenza ukuthi bakhule.
Umuyi uprofet TB Joshua obesele minyaka engamachumi amahlanu lasikhombisa i-57 ubhubhe ngomgqibelo ntambama ngemva kokugqiba inkonzo njalo imbangela yilokhe ingakazakali. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Zemidlalo amaqembu amakhulu emidlalweni wenguqu asezibeke kusimo esihle sokudlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup esaqhubeka elizweni. Intatheli zendaba yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngocweleyo.
Ukusibana sika group 1 iqembu leDynamos lihle eziphezu kwengalane lilemiklomelo eyi-9-2 kuthi endaweni yesibili kule qembu leCapes United lona lilemiklomelo eyi-6 ngemva kokuba sekudlalwe imidlalo emine. Endaweni yesithathu kule qembu leHarare City lalo lilemiklomelo eyi-6 kuthi eleZPC Kariba lisendaweni yesine lilemiklomelo emihlanu. Emsileni kule Rentals leYada ezilemiklomelo emibili iqembu ngalinye. Kula maqembu ayi-6 kusibana sika group 1 okusho ukuba sekusele umdlalo owodwa ukuba imidlalo le ifike phakathi laphakathi. Kusibana sika group 2 imidlalo isifike phakathi laphakathi njalo amaqembu sekumele aphindane umphehlo. Ngemva kwemidlalo emithathu iqembu leChicken Inn leHighlanders asele ehlezi phezu kwengalane lemiklomelo yesikhombisa iqembu ngalinye. LeChicken Inn lona lihlezi esiqongweni ngoba lihlohle amagoli amaningi. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu futhi bangene kulomdlalo bengazange bathole ithuba lokulungisisa amaphutha abagadli babo ngoba abadlali bebekhalala umsebenzi bekhonona ngeholo.
Ngathi uphathi kweviki ukuthi laphana omele sike khona siyeqedisa kwehlula but mfuna ukusebenza gadalala njengomqeqeshi kodwa ithuba ngisalitholanga namhla futhi sakathola amaningi ngoba mbona ngani amabili amathathu hayi kumele angene kodwa abafana abazange bekwanisa luvalo singatsho but yinto engithi njengomqeqeshi ngizakwanisa ukuthi nisebenze ngaso kusiyaphambili.
Kusibaya sika group 4 iqembu lenkezi Platinum Stars yilo elihlezi phezu kwengalane lilemiklomelo eyi-9-1 ngemva kwemidlalo emithathu. Endaweni yesibili kule qembu leFC Platinum lona lilemiklomelo eyi-6. Iqembu lenkezi lidinga ukuba linqobe kanye kuphela nxa amaqembu esephindana umphehlo ukuze lizithole selidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano lo weChibuku Super Cup. Ngaphansi kwengalane kule qembu leTriangle kanye leWawa wona lo mklomelo owodwa iqembu ngalinye. Kusibaya sika group 3 yiloba yiliphi iqembu lingadlula lela kusigaba esilandelayo njengoba phezu kwengalane uhlezi iqembu leCranbourne Bullets elilemiklomelo emihlanu kuthi ngemva kwalo kulamaqembu abalisa eleBlack Rhinos kanye leTenex alemiklomelo emine iqembu ngalinye. Emsileni wengalane uhlezi iqembu leManyika Diamonds elilemiklomelo emithathu. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku short wave.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Omunye weziphathamandla zebandla le-MDC Alliance ezisanda ukukhululwa entolongweni, uMnumzana Thungi Mirai Matsokere, Uthi ufice unkosikazi wakhe esetshiye umuzi wabo wathatha abantwana lempahla. Iningi lithi lamukela ngenjabulo ukubunjwa kwekhomishini ebona ngokuhlaziya indaba eziphathelane lokwephulwa kwelungelo loluntu ngamasosha lamapholisa. Uhulumende uvule ngokusemthethweni isibhedlela seSt Anne eHarare namhla ngesikhathi ilizwe lilwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Hayi ke selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington.